vaGeorge H.W. Bush vakatungamira America kubva muna 1989 kusvika 1993. Vakamboitawo mutevedzeri wava Ronald Reagan avo vaive mutungamiri weAmerica kubva muna 1981 kusvika muna 1989. Kubva muna 1990 kusvika muna 1991, vaBush vakatungamira hondo yekutanga neIraq kana kuti First Gulf War, apo America yakarwisa nyika iyi mushure mekupamba kwayainge yaita nyika yeKuwait. Mutauriri wehurumende vaNick Mangwana vezano PF vanoti hurumende iri kuchema nemhuri yeAmerica mushure mekushaya kwavaBush.
Nyika yeZimbabwe inodzidzana nedzimwe nyika hai no ichida kugara zvakanaka urunyararo nedzimwe, haina chakaipa chakaitwa navaBush. Tinochema newe kuAmerica nokurasirwa kwaitwa nomutungamiri wavo.
Vangagwa
iyoyo yokuti pane pamunofanira kubatana semhuri. KuAmerica vane mapato akasiyana siyana, madhemokrasi, marepublicans, asi kana vashayikirwa nomunhu akari purezidendi wenyika yavo vanobatana. Ishure redu kuti vana vezimbabwe vane chidzidzo chokuti pane pamunofanira kubatana panonzi manational cohesion issues. Sechiitiko chakaita saichii tinofanira kubatana. ZANUPF yakatozviratidza pakashaya vatsangirai kuti tinoisa zvamatongero enyika kunze tobatana savanhu vamwe chete. Makaona vatsangirai vachipuwa status speed funeral kuratidza kubatana. Ndochidzidzo chatofanira kuti vana vadiki vautungamirirewo mapato muno muZimbabwe sana vachamisa vave neruzivo kuti pano panofanira kubatana vanhu kana paitika chiitiko chinonzi national issue.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vankululeko Sibanda vanoti vaBush vacharangarirwa nemabasa mazhinji avakaita vari pachigaro.
Tinoda kuchema kamwe chete nemhuri yemuAmerica nekushaya kwaita vamutungamiri wavo. Tinoti ngavanyaradzwe nekuti inzira yedu wotese. VaBush vaiva munhu wekuti vakabatsira kupedzisa kurwisana kwaivepo pakati peRussia neAmerica yainzi Cold War. Zvinova zvinhu zvakaita kuti pasi rino ritange kuona kuti paite runyararo, parege kugara paine kuda kukwisana kwakaipa. Ndinofunga kuti ngadzidzire kuti ukatungamira zviri kuti unofanirwa kugara uri pachigaro kusvika washaya. Unogona kutobuda pachigaro ukararama upenyu hwako hwakanaka uye uchiremekedzwa nevanhu vemunyika mako. Nekutizve hazvinei nekuti mutungamiri aimbova webato ripi, chakakosha ndechekuti anga ari mutungamiri wenyika. Vanobatwa zvakanaka uye vachichengetwa neuremu hunokodzera.
Vakambove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanotiwo pasi rose riri kubatana nemhuri yavaBush mukurangarira mabasa avo.
Tiri kumira navo tichichema nekushayikirwa kwavaitwa nemukuru wemhuri, kwete kwavaBush chete, bati mukuru wemhuri yeAmerica, nokuti vakamboita mutungamiriri weAmerica ka. Saka isu pachivanhu pedu tinochema, hanzi munochema nevanochema. Mukauya kumusha kwangu kwandinobva tinoti wafa wanaka.
Muzvinafundo anodzidzisa muAmerica Dr. Moses Rumano vanoti chidzidzo chikuru pamusoro pekushaya kwavaBush ndechekuti vanhu vanofanira kuita mabasa akanaka avanozorangarirwa nawo.
Chidzidzo chandinokwanisa kuona ndechekuti ngatishandei zvakanaka panguva yatinenge tapuwa naMwari kutungamirira. Ngatitungamirirei vanhu zvakanaka. Vanhu vaMwari haadi vanhu weduba. Zvinozoreva kuti magumo eupenyu fanike zviri kuitika pana vaGeorge Bush. Izvi zvinorangidza kuti vanhu vari kuvachema vachirangarira zvakanaka zvavaita kune nyika yavo uye nenyika dzakatenderedza.
VaBush vachaitirwa munamato kuCathedral, Washington DC, mutumbi wavo usati waendeswa kuTexas kunoradzikwa, uko kwakaradzikwawo mudzimai wavo muchakabvu Barbara Bush. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Marvelous Mhlanganya huye.